manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nepunyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau angaine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza. Hurumende India ichishanda pamwe chete nesangano reWorld Food Program inobatsira varimi vekumatebeleland north nemasvingo nembeu dzisingadi mvura yakawanda. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti harisi kuzokweretesa Zimbabwe imwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvairi kukundikana kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau angaine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza hama neshamwari dzichimurumbidza nemabasa aakaita. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwemununʼuna wavo Banga vaAugustine Banga vatichanyanyo varwadza ndechekuti ongororo dzakaitwa nana chiremba dzina zvadzati dzabudisa kuti chii chakakonzera rufu rwemununʼuna wavo avo vati vakangomuka vakafa nemusi wechishanu.
Kwanza racho rakakurisa. Rakakurisa. Banga ari mudiki kwandiri, ini ndini mukomana mukuru iye achizonditeedzera. Asi munhu wataito rely naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu. Saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tombotanga tapira kuna Peter. Peter akazeya nyaya yacho otitaura kuti apa mambo pafunga here, apa mambo pafunga here. Anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuvheza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka. Saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Munin'ina wemufi vaCuthbert Banga vatiwo mukoma wavanga ari munhu ane rudo uye aibatanidza mhuri.
Kwadzekwatinoitwa tese nekuti Peter munhu ari akatibatanidza tese semhuri. Munhu wekuti aone rudo kune munhu wese mumhuri. Hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye. Munhu wekuti pese pane chichanetsa mumhuri aitrai kugadziridza. Kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadziridza rudo ndibove chimwe chinhu chatadzidza.
Mutevedzeri wemukuru weHarare Polytechnic uko Banga aive mukuru webazi remass communication amai Deborah Maziwa vatiwo varasikirwa zvikuru uye basa rakabatwa naBanga rakakura zvikuru zvekuti Banga asiya chikoro ichi chava nenhepfenyuro.
Isanyanya kurasikirwa nekurwadziwa nekushaya kwavaBanga nekuti his death was untimely. Hatina kumboona kurwara kwavo. But semusha weHarare Poly tinoda kucherechedza kubata kwavo nekushanda kwavo kwakanyanya kwakasimba musha weHarare Poly through the training of journalism. Vakauya paHarare Poly 2005 vakakurumidza kutora leadership position. In 2008, Wangabatu were head of the department within the department. They were the first ever National Discipline Board later away in Mexico. In 2010, we were even in terms of a radio station, Harare Poly, which is already licensed.
Mumwe wakadzidziswa kutora nhauna banga uye anga akushandawo nabanga kuHarare Polytechnic vaTerence Antonio vatiwo vezvenhau nevadzidzi vekutorwa kwenhau varasikirwa zvakanyanya nekushaya kwabanga. Vatiwo banga akasimudzira zvakanyanya avo vairarama neurema.
Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigone kuvaverenga, vanodarika zvuru nezvuru. Saka tinoti isu sedepartment hatikwanisi kutaura kurwadziwa kwataita nekuda kwekushaikirwa navabanga. Vabanga ukada kuzvitarisa vanga vasingatarisi nhau dzekutepfenyura chete, vabanga vaimirirawo nhau dzevanhu vanorarama neurema. Vakaita zvizhinji kwazvo mujournalism fraternity Harare Polytechnic nevamwewo vana vavaidzidzisa, especially vairarama neurema, kuti vazenge vari zvavari. Vabanga vanga vari munhu vaiona potential pane munhu wese, especially ivavo kune vavo vaifunga kuti nekuda kweurema hwavo havana chavanokwanisa kunge vachiita.
Vadzidzi vekuHarare Polytechnic avo vauya neuwandu hwavo vachema zvikuru nekurasikirwa kwavati nemudzidzisi anga aine unyanzvi. Mudzidzi Bridget Mabande ati banga anga ari munhu aisimudzira vadzidzi vake uye asiya gwanza risingagoni kuvharika. Vazhinji vataura pakuvigwa kwabanga vamurumbidza nekusimudzira upenyu hwevakaremara. Banga akamboshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kwenguva yakareba ndokuzova mudzidzisi wekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Banga akazovawo mutori wenhau weStudio 7 kutanga muna 2003 apo yakavhurwa achishandisa zita rekuti Safari Njema, achishanda nevamwe vatori venhau vanosanganisira Michael Kariati, Godwin Mangujka, Pasudon Peter, Brian Ungwe, Fazila Mohamed, Rashwit Mukundu, Mushaka Vuitaidzamara nevamwe. Ari kuStudio 7, banga ndiye akatanga chirongwa cheshona chinotarisa zvinosangana nevakaremara, icho aiburitsa nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa ichi chakarumbidzwa zvikuru muprogram review yeStudio 7 yakaitwa muna 2007, chichinzi ndicho chete chirongwa cheVoice of America chaive nechikamu chaitaura nyaya dzevakaremara svondo rega rega. Banga akashaya vane makore makumi mashanu nemasere uye asiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 kuwedza Mashonaland East, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeIndia ichishanda pamwe chete nesangano reWorld Food Program, nhasi yapa varimi vekumatebeland north nemasvingo mbeu dzisingadi mvura yakawanda pakurima, sezvo matunhu maviri aya asingawanzowane mvura yakawanda. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vagari venharaunda yemangwe mudunhu rematebeland north pamwe nechiredzi mudunhu remasvingo vapiwa mbeu nehurumende yeIndia ichishanda pamwe chete neWFP. Mbeu idzi imbeu dzisingade mvura yakawanda pakudzirima, dzinosanganisira chibage, zviyo nemapfunde. Vachitaura pakutambidzwa kwevarimi ava mbeu idzi, mumiriri weIndia muZimbabwe Vashiri Vijay Kanduja vati hurumende yavo ine kudyidzana kwakasimba neZimbabwe munyaya dzezveupfumi, kurima neutano nezvimwe zvakadaro. vakanduja. Vati kusimukira kwevarimi ndiko kusimukira kwehupfumi hwenyika pamwe nemagariro everuzhinji munyika.
India has contributed $1 million through the India UN Development Partnership Fund, which is housed in UN office in
India. Yakaunganidza mari inoita milioni imwe chete madhora yekuAmerika kubudikidza neofisi yeIndia UN Development Fund iri pamahofisi eUN anona nezvemamiriro ekunze zvekurima nekusimbaradza mararambiro evanhu ari muNew York kuti ishandiswe munharaunda mbiri dzandareva idzi mangwe nechiredzi.
Mukuru weWFP muZimbabwe, Muzvare Francisca Edoman, vati varimi vazhinji vari kukanganiswa nekushandikwa kwemamiriro ekunze zvakanyanya, kunyange hazvo vasina zvizhinji zvavanoita zvinokonzera kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti climate change.
It's farmers like those in rural areas in Zimbabwe that contribute the least to the climate crisis, yet they are the most impacted by its effects. But many families who rely hand to mouth on what they grow from their land, every grain counts. This program is a positive step forward in enhancing Zimbabwe's food systems, taking a holistic perspective, including strengthening agriculture production, skills building, and market linkages.
Vanga vakamirira hurumende pakutambidzwa kwembesa idzi kuvarimi vekuchiredzi nemangwe uye vashanda mubazi rezvekurima vaStanislas Tapererwa vati vafara zvikuru neruyamuro urwu.
Asi sehurumende takatanga chirongwa ichikare matunhu ese asinganayi mvura yakawanda kuna Zambezi Valley, Midlusabi, kuchiredzi kwacho. Saka varimi vakawanda vari kutambira chirongwa ichi nokuti vari kuona kuti mbeu idzi chero mvura yakaita shoma vanokuwa vanokwanisa kuwana zvokudya zvokuti variitire ivo nemhuri dzavo vakukwanisa kuwanawo zvimwe zvokutengesa kuGMB kuti vaone mari inovabatsira nemhuri dzavo kuendesa vana kuchikoro kubhadhara maschool fees, mauniformu, kuwana mari yechigayo nezvimwe zvakadaro. Saka chirongwa chatinotambira zvakanyanya.
Mudhumeni mukuru muprovhinsi yemasvingo vaAaron Muchazivepi vati mbeu dzisingade mvura yakawanda dzavapiwa idzi dzichaita kuti varimi vakohwe pakuru mwaka uno zvavati zvichaderedza nyaya yenzara mudunhu ravo pamwe nenyika yose.
Zvakatinakira kuti isu semasvingo tiri nzvimbo inowana mvura shoma nguva nenguva, zvireva kuti 7 out of 10 years tinowana mvura iri below the adequate range kana kuti mvura yatinoti tinotarisira kuti tinge tichiri nazvo zvirimwa zvedu. Saka munyamasvingo region 4 and 5 inokavha nzvimbo yakakura zvikuru inopfuura more than 65%. Saka nzvimbo yedu inogara isina mvura yakakwana. Saka nembesa idzi dzechikaranga tinotarisira kuti varimi vedu vachava negohwo rakakura uye vachakwanisa kuwana cheuviri, nekuti dzimweni dzenguva chibage chinotadza kusvika nenyaya yekuti mvura inenge isina kukwana. Tinotarisirawo mwaka wakakwana wakanaka.
Pasi peurongo hwekubatsira varimi vane minda midiki, WFP yakabatsira varimi zviuru 63,300 ane 55,000 60,357 nembeu gore rapera. Uye sangano iri rinoti riri kuwedzera rubatsiro rwaro gore rino kuvarimi vekumaruwa zviuru 63,300 zvine 263,200. Gore rino nyika yakave nemaguta zvichitevera kunaya zvakanaka kwakaita mvura, uye hurumende iri kutarisira kuti vanhu vachakohwa zvakanaka gore rinouya kana denga rikaramba rakavhurika. Kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, vamwe varimi vekumangwe nechiredzi vanonzi havana kukohwa pakuru sezvo vakanga vasina mbeu dzinoda mvura shomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru rinokweretisa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti harisi kuzokweretesa Zimbabwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvekunze zvairi kukundikana kubhadhara. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 emadhora ekuAmerica chairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank neParis Club. IMF yakatora mashoko aya kuvatori venhau nezuro mushure mekupedza mwedzi ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Izvi zvakaitwa kuburikidza nemadande mutande nenyaya yechirwere cheCOVID-19. IMF inoti kuti Zimbabwe ikwereteswe mari, inofanira kubhadhara zvikwereti kana kutenderana nevayakakwereta kuti ichabhadhara sei zvikwereti izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe pamire hurumende pamashoko eIMF. Kunyange hazvo Zimbabwe yakakanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19, IMF inoti iri kutarisira kuti upfumi uchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Kuti tinzwe zvimwe zvakataurwa neIMF, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko ari kubva kubhanga repasi rese reInternational Monetary Fund maringe nekushanya kwevamiriri vebhanga iri anotsigira muono wekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika yeZimbabwe uwo wagara husina kugadzikana nekuda kwenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, nzara inokonzerwa nekusanaya kwemvura nezvimwe zvakadero. Zvisinei, upfumi hwenyika huri pari nani kudarika makore maviri apfuura nekuda kwekuti mvura yakanaya zviri nani mugore rapera uye mitengo yezvinhu haichakwiri semaitiro ayaiita mumakore maviri apfuura. Aya mashoko anofadza kunzwa ndingangoti kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Asi zvichakadaro, upfumi hwenyika huchiri kudengenyeka nekuti chirwere cheCovid hachisi kupera uyewo pane dambudziko guru rekuchinja kwemamiriro ekunze inonzi climate change unogona kuunza nzara mumakore anotevera nekusavepo kwezvisungo zvinounza kubudirira kwenyika.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita sekutengeserana pachena kwemari yekunze, kujekeswa kwemafambisiro emari nezviwanikwa mukati menyika yeZimbabwe uyewo zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vabudirire mukati mezvavanenge vachitengesa. Muchidimbu uye zvinogona kunzwisika ndezvekuti upfumi hwenyika hwakamira zvakanaka zvishomane panguva ino, asi kune zvizhinji zvinoda kugadziriswa nehurumende kuti ruzhinji ruwane mararamire akanaka nechiedza mutongi hwenyika yeZimbabwe mumakore ari kutevera.
Totarisawo nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika. Takaona nezuro richidonha kumusika wekuRBZ Foreign Currency Auction uko kusvika pazana nemashanu kana kuti 105 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munoona sei?
Kudzikira kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe kuri mugwara rakatarwa nebhanga guru renyika sekuti mutengo wemari yekunze mukati meZimbabwe unodzikwa nehurumende.
Ko pamusika wemukoto panotengwa nevakawanda apa zvinhu zvakamira sei sekunzwa kwamuri kuita?
Pamusika mutema wemari, dhora rekuAmerica riri pamusoro zvikuru uye mutengo waro hauenderane nezvinotaurwa nehurumende. Kudzikira uremu kwedhora remuno muZimbabwe kunoreva kukwira kwemutengo wezvinhu muzvitoro uyewo kushaya simba kwemari inobhadharwa vashandi vehurumende nevamwe vanoshandawo mumakambani akazvimirira ega. Iri dambudziko, idambudziko guru sekuti kusatenga kwemari kunounza nhamo nekusaguta muzhinji hwevanhu munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kuvafadza ndechekuti uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro wadzikira zvakanyanya zvekuti vana vachiri kurwara nedenda iri vangosara gumi nevasere chete uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inobva kuvabereki. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesizi denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokudaizvozvi tangotarisa gumi nemasere zvichienda ipapo vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro tine zvikuru zvina almost 4000 vana vapona kuita marecoveries pacovid-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu, saka isiri nyaya ingambonyanya kutinetsa kuzvikoro medu. Saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke muupenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatudzawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isusu hedu tiri bazi reprimary nesecondary education, asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano. Asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kukubvunza here mevakandemire kuti tinotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka zvirevo kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iyayo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana COVID, havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba, uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyanyotapurirwa denda iri?
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muzvikoro medu, ndo vatinoti maday scholars, vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba, vatori vashoma, ndovamunoti maboarders aya vanogara pachikoro, vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe taakuenda zvedu muKrisimusi umu, vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatara nhasi mazuva mana ekuchema mutungamiri weSouth Africa wechichena wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya svondo rapera. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKenya murwendo rwavo rwekuedza kugadzirisa mhirizhonga iri muEthiopia. Rwendo rwemuKenya nderwekutanga munyika nhatu dzavachashanyira. VaBlinken vasangana nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakaudza vatori venhau kuti ivo navaKenyatta vataura pamusoro pematambudziko ari muEthiopia pamwe neurongwa hweAfrican Union uhwo huri kutungamirwa nevaimbova mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Nyaya yemagwaro anobvumidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe exemption permits iri kutsviriridza zvakare munyika iyi, zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika 100 ezviuru zvigare zvakabatiraura maoko sezvo magwaro aya ari kupera kushanda mukupera kwegore rino. Hurumende yeSouth Africa haina zvayati yataura panyaya iyi kunze kwekupatarisiro kune vanoshandisa magwaro aya yekuti ingangotora matano ekuamutsiridza mwedzi uno wambudzi usati wapera. Izvi zviri kuitika panguva iyo zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa pamwe nemamwe masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kurwisa kuti magwaro aya asamutsiridzwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuvatorera mabasa. Asi mutungamiri webato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kushoropodza masangano nemapato aya vachiti zviri nani kuti varasikirwe nemavhoti pane kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine nzara zvidzokere kumusha kusina chiriko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naSachigaro vesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, avanoti kupera kushanda kwemagwaro aya kwatotanga kukanganisa ugaro wevana veZimbabwe sezvo vemakambani nevemabhanga vave kutotanga kunetsa.
Parizvino government yemuSouth Africa hapana chati yataura, vakanyarara zvavo nenyaya iyoyi. Zvatinongonzwa kutaura kwevanhu chete kuti havasi kufarira vamwe, pane vamwe vanhu vari kuti havasi kufarira kuti permits aya arenyuwe muno muSouth Africa, ndo mutauro watinongowana chete. Hazviro kuti vanhu vese vemuSouth Africa pane vanhu vashoma vari kudaro, ndo chete zvatiri kunzwa, nekuti pava nevanhuwo kumaZimbabwe exemption permits vakufunga kuti zviri nani nyaya itoro iende kucourt.
Iko kupera kushanda kwemapermit aya kunokanganisa zvakadii vana veZimbabwe vari kushandisa magwaro iwayo?
Kupera kushanda kwemapemiti aya zvinoreva kuti vana vazhinji vane veZimbabwe vanovashandisa vari kubatikana zvakashata chaizvo, nokuti vari kuona kuti vacharasikirwa nembatya yavo yavainayo muno muSouth Africa, property dzavo nemabasa uye nokugona kushandisa mabhengi, nokuti mabhengi ari kuda kuona kuti vachine mapemiti akanaka here kuitira kuti agare achinge akavhurwa maakaunti avo. Ndo patinosangana nekuti mitemo yefika yezvekubatwa kwemari iri kutova tumira tsamba kuti aiwa tikuda kuona kuti mapemiti enyu achiri pamutemo here, kana kuti vachabva vavhara maakaunti avo mumakaunti munenge mune imari uye mavanotambirira mari dzavo.
Imiwo sesangano reAfrican Diaspora Forum, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko irori?
Isusu sevanhu vanoshanda nekodzero dzevanhu vanobva kunze kwenyika, tiri kuedza kutaudzana nehurumende kuti tione kuti chii chaingaite kuti vanhu vane maexemption permits ari kupera amutsuridzwe kana kuti uye vapiwe ugari hwemuno, nekuti tinoziva zvakare kuti mapermit waya anotorera vanhu veZimbabwe kana kuti vanhu vashandisa, nekuti nevanhu vemuLesotho vanovashandisa kodzero dzimwe dzakawanda. Zvinoita kuti munhu kana achinge rasikirwa nebasa raanga achishanda anobva anyimwa iyoyo permit, uye pane vamwe vanofanira kungodai vachishanda mune zvimwe zvikamu zveupenyu asi vari kutadza nekuti havagoni kuchinja mapemiti waya anovavharira kuti vasachinja kuti vashandire kumwezve. Saka tichiri kuda kuona kuti hurumende ichazvifambisa sei, asi tiri kufambisana zvakare nevamiririri vezvemutemo maloya makweta atotora nyaya iyi kuti iende kukoti, nokuti vanhu zvikuru vanobva muZimbabwe vagara makore anodarika 10 and tinofunga kuti kugara muSouth Africa makore anodarika 10 zvinovapa ugari hwemuno, chero mapermits acho anga achiita zvevapi. Asi kana tikatarisa mutemo weugari unoti munhu anopiwa ugari kana achinge agara munyika kwemakore mashanu, zvinoreva kuti kuzvino sezvo agara 10 years vakufanirwa kuwana citizenship.
Tiri kunzwawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa pamwe nemamwe masangano vari kurwisa kuti magwaro iwaya kana mapemiti asamutsiridzwa. Munoti nechiitiko ichi?
Zvatingataura pamusoro pevanhu vari kurwisa kuti mapemiti asamutsiridzwa inyaya yekuti vanhu havanzwisisi mutemo nemashandiro anoita mutemo, nekuti vanhu kana vasingadi vana vemuZimbabwe kuti vagare muno vanofanirwa kugwisana nemutemo unova iwo wakavatendera, unovatendera kuti vagare muno vauchinje vabvise hurumende kana ichinge yakanganisa. Izvi zvinoratidza kuti vanhu havanzwisisi mitemo yeugare hwemuno muSADC kana muAfrica mekufambirana nekushandirana kwevanhu. Vana veZimbabwe vakapiwa maexemption permits pasi pemutemo weimmigration act ndofunga isection 32 inobvumidzira kuti minista vape vanhu konzero chinoita kuti vavape mapemiti wayo.
Sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tichitarisawo nyaya yemagwaro yekushanda muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza. hurumende India ichishanda pamwe chete nesangano re World Food Program inobatsira varimi vekumatebeland north nemasvingo nembeu dzisingadi mvura yakawanda. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti harizokweretesa Zimbabwe imwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvairi kukundikana kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha.
Sokuisika tisendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwesi 2021. Igama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho luka 2023 nje lungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo-amukela. Nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpatintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanyama secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njengoba ukhetho luka 2023 nje lungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bayakwakha enxenye izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela banda laphana. Kakusebenzi. Vele ngabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezenxenye ezikuma settlement ukhangela ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubobhinga. Kuyini khona lokho? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu, yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela amathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho izifiso zikaamukela. Akulanto uhulumende lo angayenza. Phela ukwakha isikola sikokwakha imiduli yodwa. Kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi. Kumele kutholakale ke lamanzi, kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezinsuku ekufundeni kwabo. Kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje. Bayakuthatha ngapi konke khona lokho. Bevele sehlula ikhonko okulutshwane okukhona. Akufeze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg, ukuzuthi hayi, fakanini enye 40 kg kube yi-50 kg, ngizawuthwala lokhu. Akayisipho lokhu. Uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo, eziyindawo abantu abahamba imango emide, bachaba imifula kula mabholoho, hayi. Angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa, angiboni kuphuma ulutho kulinto. Abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo. Uhulumende yala bantwana kabo kulaba bantwana abalesibongo sikahulumende. Laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwana babo. Uhulumende lo uvele kalanhliziyo. Uhulumende lo kalanembeza. Uhulumende lo vele uyadelela. Uhulumende lo vele kalandaba labantu. Abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo. Kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani liqoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjelwe umkhuhlane selokhu uqhamuke enyakenye sebengu 133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana, lapho kulinani eliphezulu labeZimbabwe abaphephele khona. Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza. I-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakekela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi. Kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana Mkhululi Moyo yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo.
Isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi. Kuyisimo esihle kakhulu mbona ngithwani nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem.
Umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19.
Mbona ntwa isimo sakhona sinathisa amanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu. Le mabhoda lapha mhlawumbe uhulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubili wasazi njalo. Ikakhulu esayithi nyasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esikhisimusi lesi sikhathi esizayo lesi ngoba esikhathini esiningi ujalo uba isikhathi singantwa siba nzima kakhulu abantu nxa behamba uthole ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Sibandala uthi wehla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lathi siyedinga ama-peace job ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDokotela Mhomotsi Matshaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke selikumbala oluhlaza okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besekuhlatshwa abantu abaphose babe ngamachumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye nelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Ngari mudiki kwandiri ni ndini mukomana mukuru iye achizotiteedzera asi munhu wataito rely naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tongotanga tapira kuna Peter akazeya nyaya yacho otitaura kuti apa mambo pafunga here apa mambo pafunga here anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuvhiza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Umna wake kaBanga umnumzana kaBert Banga uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli.
Kwatese ukuthi Peter munhu akakatibatanidza tese semuri munhu wekuti aone rudo kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu wekuti pese pane chichanetsa mumhuri aitrai kugadziridza kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadziridza rudorudo chachachachadzidza.
Owasebenza lomui eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubachebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga echiwe ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini Uwe ingcitshi endabeni eziphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kubanzima, kuza kubanzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza lobanga umnumzana Terence Antonio uthe intatheli zezindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Kamiza Harare Polytechnic ne journalism fraternity, yes, it's not tarasikirwa negamba, especially mu journalism fraternity. Babanga, for your own information, vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005. The department vakanga vakutungamira kubva muna 2009 kusvika pari nhasi. Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigoni.
Abafundela ukuba zintatheli zindaba lakwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic baze ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobeleyo njalo becakathekisa ukuthula lothando. Ubanga wasebenzela umsakazo Always Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomnyaka ka 2000 egcini zabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona. Act 5 Njema signing off. Ubhubhe esele minyaka engamachumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Ngimele e Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive to kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi i-Afrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kwele-Kenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso ezilwela ilungelo lomuntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwelemelika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika, umAsian American, uWu unqobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha eMelika kwe-New Year's Eve Celebration. Umeya weNew York uMnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengelagciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele-South Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli womgcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-FW de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo. Intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolani Kole uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomndeni eqhamuke esigabeni se-degree elizweni lakhe. Umvuzo we-Rory Peake Award unikezwa intathelizindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele. Unikezwa
umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayehlala ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuzathola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kula mabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le kulahleki balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhosa khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye indalo esalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Kretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuchophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba umAfrika kuchona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umAfrika wazela kuzokazi laseAfrika. Ubusumangala ke mawubona abanye abaholi baseAfrika bezonda omnye umAfrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba phila kube umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi ukuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Nele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivandla lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunenge abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga amanje, izaphu sile mnyaka yavuka. Izaphu iphume kuzanu ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-29 saphuma sayenza iCongress sike saphatheka kukhetho ngo-2013 la ngo-2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho. Okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba leCongress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha iCongress ngama-internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile-ke ubuholi obutsha yikho sokunganto ozaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela nkokheli eyakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi nge-constitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokho sikuhambise ngendlela sesivela kuCongress.
Siyabona sibili ukuthi seliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithetha ngapho ukuze thi lilungise ihlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yiba kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela. La khathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabhondi amarandi besekela inhlelo zebandla laba abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le MRP kade ingaphi sonke lesi sikhathi.
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela labalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu. Wangena ekumanyaneni lebandla lezanu. Lokhu kungena singakungeneli ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa isimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezanu. Ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale, ngoba siphuma silamanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi. Sesokuyithuba lokudlathi sike sikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khonale kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu bakuDabengwa osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kangikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazato, asikakhangeleli ilima, asikakhangeleli ukusebenzisana labanye, ngoba sisangena ku-ground sivakatshele abantu bakithi abanye basebachiya uzaphu abanye bangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakhenini ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.